Mukore Nauza Nasi, Chitaki, Chilazu 17, 2017. Munhu mumwe chete anofa vaviri vakakuvara zvakaitisisa zvichitevera kurwisana kwakaitika pakati pemapurisa nevatongi pazvinhu mumigwagwa kukaroi nezuro vashandi veallied timbers kwamutare vorara panze pemakambani avo vachiti vanoda kubhadharwa mari dzavo dzemwedzi makumi maviri vasina mihoro hondo yemichovha musouth africa yoda kuzvarwa zvezimbabwe zvinotakura vanhu kubva kumumusina muchirongwa chelivetalk na8pm tiri kutarisa zviri kuitika kumusina kusouth africa uko vemichovha vemusouth africa vari kunotsana nevekuzimbabwe kana muchida kupunda muchirongwa ichi kana utumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp panhamba dzinoti 001-202-445-0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930khz pashortwave mazuva ose musakangana kutifarira pafacebook page redu revoa sana